ndinofunga kuti kushanya kwavaita vachitanga nekusangana nevanhu vanobva muZimbabwe pakakoka vanhu vese kuti vaendofunga zvinhu zvakanaka zvinoratidza mutsauko nezvakaitwa naminister weforeign affairs Basibusiso Moyo.
Munofunga kuti maZimbabweans ari kuUK angaitira chinyi vachamisa nebato ravo?
Kana kuri kuti vari kuwirirana nemaprograms akataurwa navachamisa neZuro neagenda yavo yenew government, zvaigona kuti vachibatsira vachamisa nemadonations kana kuti campaign finance, kana kuti votanga kutaura nehama dzavo dziri kumusha kuti ngadzigadzirire sarudzo, uye vachivaudzawo kuti isusu tiri kuno taifunga kuti muvhotere government yakadai.
Vachamisa vanoda kuti vanhu vekuZimbabwe vari kudiaspora vazive chii?
Vane nyaya dzakati wandei dzinogona kuita shanduko mumatongerwo enyika yeZimbabwe. Yakafana nekuti vanga vachitaura kuti vari kuda kuchinja mazita emaprovinces, nekuti vanofunga kuti nyaya iyoyo inopasanudza vana vemuZimbabwe, nekuti vamwe vanonzi ndevekumatebeland, vamwe ndevekumashonaland. Hazvirevi kuti ndo zvinhu zvinoda kuitwa, asi zvinotibvisa patanga tiri. Vachitaura zvekuti pamwe madepartments avo emugovernment anogona kupuwa mataund akasiyana, kuti mamwe makurukota ehurumende anogona kuiswa mumidlands. Vataura kuti parliament vanoda kuti iende mumidlands ne administrative capital zviya, zvinhu zvakaita sana state house. Vanenge vachida kuti zviende kugweru, vozoti industry inenge ichitungamirwa kubvira nekubhurwayo, vooti culture nezvimwe zvinhu zvakadaro ichitungamirwa kubva kumasvingo. Ndofunga kuti izvo zvinopa kuti maprovinces yedu abudirire, uyezve akukwidzane pakuti aiwa tida kuti Zimbabwe iendere mberi nenyaya dzeculture, isu tiri kutungamira tiri kuno. Izvo zvichachinja nyika zvikurusa. Vakataura nyaya yeeconomy, vapedza vakataura maonero avanoita nemaitiro avachaita kuti ikonomi ibudirire.